manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 24 2019 makateerera ku studio 7 nevhenjero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tsamuropiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matano akasimba kune vemabhizimisi vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair yegore rino. Burundi yotsvaga rutsigiro rwekuti ive nhengo yeSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBurundi vaEzekiel Mbigira vanova zvenhumwa yemutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare nhasi vachida rutsigiro rwekuti nyika yavo ibvumidzwe kuva nhengo yemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC. Vachitaura nevatori venhau muHarare vamupigira vati vane chivimbo chekuti Zimbabwe sezvo ine nhoroondo yakafanana neBurundi ichaibatsira kuti ibvumidzwe kuva nhengo yeSADC. Gungano reSADC pari zvino rine nyika 16. Burundi iri mugungano reEast African Community rine nyika dzinoti Rwanda, South Sudan, Tanzania neUganda. Muburundi pari zvino hamuna kugadzikana mushure mekunge vaNkurunziza vawedzera makore ekuti munhu atungamire nyika iyi. Muna 2015 apo utungamiri hwavo hwainge hwasvika kwamvura yacheka makumbo sezvaidiwa nebumbiro remitemo, vaNkurunziza vakabva vavandudza bumbiro remitemo yenyika zvakashoropodzwa neAfrican Union neUnited Nations. Vanhu vanodarika zvuru mazana mashanu vakabva vaenda muupoteri. Vanhu pavakaratidzirawo kusafara kwavo nedanho rekuvandudza bumbiro remitemo vakatanga kupfurwa nemauto nekumbunyikidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Sachigari wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga takabvumirana isu tikatoita ratification separlament yeZimbabwe yechibvumirano chatakati isusu inonzi iyo African Continental Free Trade Area, yekuti takuda kupaza maborder, takuda kuti isu tichitengeserana nokudyidzana nenyika dzese dzemuAfrica. Kechipiri, Burundi iri mukomesa, isuwo Zimbabwe tiri mukomesa, ende tine chimwe chirongwa futi chekuti komesa SADC neEast Africa dzibatane dziuye pamwe chete tiite free trade area, yekuti tichidyidzana futi nenyika dzese dziri ikoko. Saka hapana chakashata, tiri kutovada yezvine zvitanzania iri muSADC, saka hapana chakaipa. Ngavauye Burundi vopinda muSADC toita tobatana pamwe chete tozofamba zvakanaka. Saka chirongwa chakanaka chavari kuita nekuti Africa yezvino takuda kuti tichisenza pamwe chete, nekuti tiri kuona kuti tiri kuneteka tichipuwa kana masanctions, asi iye zvino tikange takutengeserana pachedu isu tichiita trade among ourselves semaAfrican countries, zvinhu zvinotifambira.
Asika Honorable Paradza, vamwe vari kuchema chema kuti Burundi inenge inotyora kodzero dzevanhu, nekudaro SADC inofanira kutamba yakachenjera.
Aiwa, Burundi iri mukomesa, Burundi iri muAU, saka hapana kana ikatyora mutemo unotyorwa AU ine dari rai isuo sadiki tine daro reduo re security and troika saka na chinge achikora mutemo iri ku iri musadiki zvino zvirango zvatinoipa asi iye zvino nokuti iri mu African Union haina kudzimba mu African Union ingange ine zvimwe zviri kunedza iri kuwachinetsa na ikoko ndezvimwe izvo asi apa tiri kutaura nyaya yekutengeserana neku pa nyika dziri kuda kutengeserana kupindukira tiri kuti iye zvino a trade among ourselves saka hapana chakaita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muHarare. Tabata Ogweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Hazvina kujeka kuti kone makaiko nyika yeBurundi yaramba yakambambashira kuti dai yakwana mubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica nesadak nekuti zviri pachena kuti tichitarisa tinoona kuti nyika yeBurundi inofanira kunge iri kumusoro kumubatanidzwa unosanganisira dzinyika dzinana Kenya nedzimwe asvisatino kuti kone makaiko vari kusungirira nyaya yekupinda musadak uyezve zvinofanira kuva pachena kuti sadak haifaniri kungotenda zvese zvese isingatauri kukosha kwekodzero nekuti ikadaro inogona kuzoroka yava musha wenyika dzisina remekedzo yekodzero nokuti tinoziva kuti matambudziko akawanda chaizvo ari kuitika kuBurundi anosanganisira kusaremera kwekodzero dzevanhu zvakanyanyisisa zvichida ndo zvinenge zvichisunda vatungamiri veBurundi kuti vatume nhume kuZimbabwe kuti vakwane-kwane mumusangano weSADC.
Asi semaonero enyu, Zimbabwe inofanira kutambira sei chikumbiro cheBurundi chekuti iwane rutsigiro rwayo?
Zimbabwe inofanira kuziva kuti musangano weSADC musangano unofanira kutungamidza remekedzo yekodzero dzevanhu. Haifaniri kumhanya kuti aiwa tazvikanwa nekudaro ngatipei mukana kuBurundi. Burundi iri muchimbi-chimbi kuti ikwane musha weSADC ngaijeke sekuti ko iri kumbotizei kuisa Africa uyezve nemhaka yei isina kupinda mugungano rinosanganisira dzimwe nyika dziriko nekuti tinoziva kuti dambudziko guru ndere utombudzi isisiro hwakanaka uyezve kuremezwe kodzero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matanho akasimba kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe International Business Conference muBulawayo nhasi, vachiwenga vati hurumende inoziva kuti kune vamwe vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vari kuita zveumenemene kana utsotsi vachiburisa mari yekunze munyika vachiendesa kune dzimwe nyika. Vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, matambudziko aya anogona kupera kana vanhu vakaita maonera pamwe vachitiwo hurumende ichatora matanho akasimba avasina kutaura kune vanhu vari kuburisa mari kunze zvisiri pamutemo. Vachiwenga vashorawo vemabhizimisi vachiti vari kukwidza mitengo yezvinhu pasina zvikonzero zvinonzwisisika, vakati havaone paine chikonzero chekuita izvi sezvo hurumende yakatora matanho ekuti vawane mari yekunze nekuunza mutemo unoita kuti mabhanga atengese mari iyi pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika ichokwadi vachiti kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo vari kuita unhubu hwekuburisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Tiri kuona manje kuti tine macompanies vari kuita sekuti vari kushanda muno muZimbabwe asi vachishandira varidzi vemakambani ari kunze, kana kuti vari venhu vemuno muZimbabwe asi vachida kuunganidza upfumi hwavo huri upfumi hwekunze. So vanhu vanhu vavo vanoita whatever they collect muZimbabwe vanozviconverta into foreign currency voposta kunze kwenyika nokuti kunze kwenyika hakuzotariswi mari yedu isu kune kwakutadzwa maUS dollars saka izvo zvino zviri kuuraya economy zvoda kunatsotariswa izvozvo vana muzvina business vari kuita mabasa iwayo okushava muno vachinodyira mari yavo kunze kwenyika zvionekwe kuti vaone kurangwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nezvataurwa navachiwenga vemaindustry nemabhizimisi, vari kuramba vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana ari kuita kuti vazopedzisira vakwidza mitengo.
Pa issue profit sharing issue utonetso ema business nekuti chirwitsika ndechekuti sezvataurwa paye kuti foreign currency rwita ichikwira nduru ndozvo kudurira makambani kuti varambe vachikwanisa kupa ma products vatingati on the market ndo dambudziko ratina rosaka ndo nyaya yatoda kuti tizogara pasi nehurumende kuti tione kuti foreign currency ingawanikwe sei kuti makambani edu aya akwanise kuoperate.
Pazvimwe zvezvataurwa navachiwenga zvekuti kushaikwa kwemari yekunze munyika kunokonzerwawo nekuda kwekuti vanhu vemuZimbabwe vanonyanya kuda kutenga zvinhu zvekunze. Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti bazi ravo hapana zvaringaita kumisa vanhu kuti vatenge zvinhu zvekunze. Vati Zimbra inoshandisa mitemo iripo kuona kuti vanhu vaunza zvinhu munyika zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Isusu tunotambira vanhu vauya ma importers vasvika pa border kana vauya nezvinhu zvinofanira kubadharwa forex tinobadharisa forex kana vauya nezvinhu zvinobadharwa in RTGS tinobadharisa in RTGS kana vaine zvinhu zvisingabvumirwe kupinda nekuti zvakalistwa neindustry hatizvibvumire tinozvibata hatipo kumisa zvinhu kana kuti vanhu vasa import nekuti ndokunobva revenue yedu zvizhinji zvinogadziriswa nemutemo isu hatisisu tinogadziriswa.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube avo vataurawo pamusangano uyu vatsinira kushushikana kwavachiwenga pakuvepo kwemusika mutema wemari yekunze. Profesa Ncube vati kubvira vamunangagwa pavakapinda pachigaro hurumende iri kukwanisa kushandisa mari zvine mwero isingazokwereti kumabhangi vachiti nekudaro zvinhu munyika zvinofanirwa kuve zvave kugadzikana mune zveupfumi. Profesa Ncube vatiwo chimwe chinhu chakakosha pakuvandudza upfumi hwenyika kutevedzera gwara remitemo yenyika vakati hurumende iri mushishi kugadzirisa mitemo yakasiyana-siyana kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika izvo vati zvinobatsirawo kuvandudza upfumi hwenyika. Asi mudzidzisi wezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAlbert Mukochekanwa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru rinoita kuti nyika isabudirira inyaya yekuti zvirongwa zvakawanda zvinogumira pakutaura chete.
Paiva nenyaya inetsa emaroadblocks akawandisa asi pakangochinjwa utongi kwakutongwa navamunangagwa vakangotaura kahwani chete kuti maroadblock gabe ende akabvabva izvozvo zvokuti vanongotaura kuti chakati ngachiregeke zvobva zvaitwa ndoyatoti political will. Saka muzvizhinji umu iri kurakidza kuti haisati yapo nokuti zvakafanana nezvezviunzi corruption aimishuwa vakuru vakangotaura tinoona zvinhu zvichimhanya-manya pane vamwe vatava zvokuti kana uida kutanga kambani unoneta ugofamba kukwira nekudzika. Asikana paine political will vakangoti nongazvichwe panzvimbo 1 zvotora kana mazuva maviri matatu zvinoitika asikana vasati vataura vakuru tinoramba tichingoti toita zvakati pasina chinobudira.
Musangano weZimbabwe International Business Conference unoitwa kumucheto kwegungano rezITF gore rega rega uye musangano uyu wakatanga kuitwa muna 2006. ZITF yegore rino iri kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weUganda vaYoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Rimwe dutu mpengo rinonzi rirukoka ukasha waro mugungwa reIndian Ocean uye parwe kutyirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique neTanzania kutanga mangwana. Dutu mpengo iri riri kudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringa nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza nezita rekuti Tropical Cyclone Kenneth riri chinhambwe chidiki kubva kuMadagascar. Asi bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department muZimbabwe rinoti harisi kuzosvika munyika. asi bazi iri rinoti richaramba richiongorora kufamba kwedutu mpengo iri. Ntunga Milinkomo weStudio 7 abata mutauriri weMeteorological Services Department vatich Zinyemba kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa kuZimbabwe hatitarisire kuti tropical cyclone iyoyi ichasvika nokuti sekutaura kwamaita iri kunana Tanzania uko kure kure chaizvo, saka hatisi kutarisira kuti ichasvika kuno, tisingoona kuti ichange iri ikoko ichiita ichirova nzvimbo dzakafanana nokuTanzania nokunorthern Mozambique. Saka aiwa tinoda kuti tizivise mutereri atere kuti hatina hatisi kutarisa kuno kuchangoramba kushiva zuva nemanhinda zvake vangotangoti ganangana kudai.
Saka hapana chekutyira?
Aiwa, hapana chekutyira. Tinoona zvakaona musocial media mavanhu vari kungotaura nezvetropical cyclone iyoyi, asi chokwadi ndechekuti tropical cyclone iri kure chaizvo, hatisi kumboona kunge ichiuya kuno, hatisi tombofungidzira kuti ingauye kuno nokuti kwairi kure chaizvo. Saka isu tinoona kuti nyika yedu iri yakagara pakanaka nenyaya yetropical cyclone.
Tamboona mamwe mashoko achiti pangangoita mvura nemusi weMugovera iyi inenge iri mvura hayo iri normal.
Imvura inogona kunge ichiwanika zvaini yatingati iri normal nokupatsa kuti imvura ingangosanga iri kuunzwa netropical cyclone ayo imvura yatinoziva kuti tichiri mwaka wedu hawo wapera zvaona, asi apa neapa mvura inogona kunaya nokuti tichine unyoro mudenga, saka iwo unogona kungokonzeresa apa neapo tumvura tinogona kunaya. Saka ndoti mvura dzatiri kutarisira idzodzi.
Dutu mpengo iri richabata vanhu vekuMozambique, kuMalawi pamwe nekuTanzania. Ko kana tichiri fananidza na cyclone idai rinenge rakanyanya zvakadii chaizvo?
Ndisingazive zvangu kuti nzvimbo iyoyo yakamira sei, asi chatinoziva ndechekuti matropical cyclones anosangana nedambudziko rekuwanda kwemvura nekuwanda kwemhepo, mvura inonaya zvisingapere. Saka ndozvinotarisirwa panenge pachienda matropical cyclones, asi handizive zvangu mamiriro enzvimbo iyoyo kuti akaita sei, kunge zviburikidza neyatinotiya topography kuti kwakamira sei, nokuti izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi chokwadi chokwadi chekutaura kuti matuti aya atinoti macyclones anokonzeresa mvura yakawanda nemhepo yakawandisa chaizvo. Saka ndozvatinenge tichitarisira kuti zvichange zvichiitika.
Avo vanga vari mutauriri webazi reMeteorological Department vatichaona Zinyemba vachitaura natungamiri Ngomo weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura pamwe nekudirika kwevhu muSouth Africa kwasiya vanhu vanodarika makumi matanhatu vafa muDurban. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashanyira dunhu iri vakaudzwa kuti vanhu vanodarika churu havachina pekugara zvitevera kurohwa kwaitwa dunhu iri nemafashamu emvura. Vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe vakavhota vachitsigira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Izvo zvichaita kuti mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vakwanise kuwedzera temu yavo yekutonga kusvika muna 2030. Mutenzeri wemutungamiri wekambani yeUS Africa Cyber Security uye vari mudzimai wemumiriri weZimbabwe muAmerica amai Priscilla Mutembwa varikurudzira vabereki kuti vakoshese uye kukurudzira vana vachiri vadiki zvikuru vanasikana kuti vafarire zvidzidzo zvescience, technology nemathematics kana kuti STEM sezvo kuine madzimai mashoma ari kuita mabasa nechekuita nezvidzidzo izvi. Amai Mutembwa vakapa kurudziro iyi pamusangano wakarongwa nameya weguta reWashington DC amai Mario Bowser neZuro Maneru muguta reWashington DC. Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai Mutembwa kuti tinzwe mafungiro avo.
Musangano wanhasi wakakosha kumadzimai nokuti wanga uchitarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mutechnology. And vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachikuzva vamwe madzimai kuti auye muprofession yetechnology.
Zvii zvamungakurudzirewo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde muprofession iyoyi?
Chandingakurudzira madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatisimudziranei, tichibatsirana, tichinetworka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja, and hazvibatsiri kuti iwo ungotirega ingoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvoka zvatoexpire. Saka kubatsirana nekusenza together ka ndo kwakanyanya kwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki, nokuti isusu madzimai ndisinopedza nguva yakawanda nevana, especially vana vechisikana. Kuvabatsira kuti vave exposed, vazive zvetechnology, varege kuitya, vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu musikana PlayStation ndichiti igame yavakomana. When I look back now, zvanga zvisiri right, because chinhu chaiita kuti ave exposed. And ndozvandinoda kukurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa but muupenyu hwedu isusu, nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvainternet based. Kana even foni dzedu, even isi usiri paindernet, but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive, wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvichizokuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafaniri kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padandemutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisana nezvimwe zvisina kunaka?
Aiwa, hazvimbotyisa. And then zvatinongofanira kuita ndezvekungomeka sure kuti tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access to cyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitika chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Mutitaurawo zita rekambani yenyu uyezve nemabasa amuri kuita mukupeta hurukuro yedu.
Okay, right. Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi US Africa Cyber Security Group, iri based muno muDC. But ndinoimwe kambani yandosenzera futi kuZimbabwe inonzi Damipa Consulting. Inongotarisa nezve cyber security, inobatsira kukupa ruzivo, awareness, and ichibatsira makambani to be able to check themselves as far as their cyber security health check, and helping them to put in place more structures ekuti vave cyber secure.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wekambani US Africa Cyber Security, amai Priscilla Mutembwa, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Iko zvino munhau dzedu dzemitambo, tomboenda kuna Valoid Chigove, avo vanga vari murairidzi weDynamos vakambomiswa basa nezuro, asi tinenge tiri kuita dambudziko panhare yavo. Rikai timboramba tichivafonera zvakare, asi vateereri makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nemi muchirongwa chenyu chanhasi ndini wenyu Blessing Zulu. Tiri kuedza kuti tinge tichibata vaive murairidzi wechikwata cheDynamos Dimbare vaLloyd Chigove, avo vakambomiswa basa kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Asi iko zvino regai timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa zviri kuitika pamadande mutande social media.
Pachirongwa chedu patinoteerera zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 nhasi, tamboenda kuWhatsApp uko tichakupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 paWhatsApp. Mamwe mazwi amuchanzwa achitaurwa mazwi ari kubva kuvatsigiri vedu, kwete mazwi eStudio 7.
Pamusoro vateereri nevatauri veStudio 7, vapakuri venews dzinotifadza nekutidakadza mwoyo. Ndiri kuda kubvunza vamunangagwa vakati vanhu ngavadzoke kuzotanga mabhizimusi kunyika yeZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda chose kuuya kuZimbabwe, asi vanotyakatsika peri muzanu PF. Vanhu vanomanikidzirwa kubhadhara mari dzeheroes dzeindependence nekuti unenge une business. Saka neizvozvo kuita kwakadaro ikoko hakunakidzi ende hakufadze vanhu. Chero mainvestors havana kuti vari kutsvaga kuti auye, hauye nekuti vanoziva kuti vanomanikidzirwa kunzi bhadharai pamhemberero dzenational incident inenge iri kuda kuzoitika. Saka imwe nzira iyoyo inoratidza kuti munyika medu hamuna rusungunuko. Ndinoda kutaura pamusoro penhau yezvinhu zviri zvecyclone idai. Kuri kunzi tikuzoona musocial media zviri kunzi kune zvinhu zvakawanda zviri mumawarehouse zvisati zvapiwa vanhu. Vanhu vari kuchema kuti vakangopiwa kamwe chete kubva pakaitika dambudziko iri zvekudya nekupfeka. Saka munofunga kuti imimi zviri kuchengeterwei? Takazvitaura kuti vari kuda kuzoita zvekukambenisa, ende zvechokwadi vachatozvikambenisa. Izvino kuri kunzi kune opposition leader anga asungwa, ari kutonzi anga atofanira kutosungwa izvozvi kuti akagovera vanhu zvisingazivikanwe naDA. Munoti kuitawo here ikoko? Saka ZANU PF ndiyo yega iri kudzinga mainvestors, vanhu vanoda kuuya kuzoita investment kuZimbabwe vakawandisa, but havangambouya.
Pakaipa pakaipa, Zimbabwe wamoto. Mai vanotsva nhuku, mwana unotsva nhuku, vese kukwenya vese kugwadzikwa. Vatsigiri vezano vacho vari kugwadzikwa, vemDC vacho vari kugwadzikwa. Asi manje sei vemDC tiri vechidoko manje, hatikuvara zvokumhanya. Pandinosvika 2023 ka kana mazogaragara mavana eZimbabwe ka mozoziva pekuvhotera 2023 netanaka. Kuna vachamesa ndinongoti gera makatsika iroro ndiro.
Tinotenda zvikuru musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavari kuitawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda.